vachwenga vanoenda mhiri kwenyika kuChina kunovhenekwa utano hwavo nemari dzenyika, mari dzemitero yevashandi veZimbabwe, vachisiya zvipatara zvemuZimbabwe zvakagwadama zvisina mishonga, vanachiremba vasingakwanisi kushanda. Ndizvo zvinonzi nevakuru, hakuna chembwa, tenzi vararira mutakura. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe, vakuru vehurumende vanorapwa kunze kwenyika zviri nyore, asi ko ruzhinji rweZimbabwe rorarama seiko?
Munotii kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Vakuru venyika vanofanira kutungamidza utano hwevana veZimbabwe nyika yese, nekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekuwana kuwaniswa utano hwakakwana. Asi iko zvino hazvikwanisike, nekuti vana chiremba havana zvikwaniso, havakwanisi kushanda, zvipatara, makiriniki zvakavharwa. Asi vakuru vachiwana mikana yevashoma yekunorapwa kunze kwenyika, zvinosuwisa.